Vachitaura nhasi kuti chinoi pamusangano waitirwa munhandare yeGadzema, vachamisa vashora rwendo rwamunangagwa kuRussia vachiti vakatsigira kupambwa kweUkraine vasina kubvunza vanhu.
Unonzwa vanotaura kuti inini aisapoti Russia. Iwe nani wabvunzani? Unosapota chi? A proper leader weZimbabwe must not side with any side. You must side with peace, side with unity, side with progress across, side with multilateralism. Tobatanidza vanhu, Russia yoregera kurwa neUkraine.
Vatiwo nyika ifanirwe kuita chimugasungata chenyika yeRussia.
Don't be a puppet. Be a person ano respect ama norms, a peace across the whole world. Kwete kusaidira aggression, which is not acceptable.
Asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato reZANU-PF vafarai marapira, vati bato ravo harikanganwe chanhezuro nehope, vachiti vanotsigira Russia sezvo yakabatsira Zimbabwe muhondo yerusununguko.
Okay, isu seZANU-PF tinoremekedza nekuwirirana neRussia nekuti kuti tiwane kuzvitonga vaita kuti ivovachamisa vakwanisa nge vari kuchinoina zuva ranhasi vachitaura zvavanoda panguva yavanoda. Kuda kwebatsiro yatakawana kungava muzvombo netraining kubva kunyika yeRussia, tinomira neRussia nokuti sezvataurwa naprezidendi vamunangagwa, isu Russia haina payakambobvira yambouya ikatsikirira munhu mutema mukati menyika yeZimbabwe. Russia haina musi wayakambouya ikatora upfumi weZimbabwe zvine mutsimba. Russia haina payakambouya ikatora mwana weZimbabwe ikamuita nhapwa mukati menyika yayo.
Asi vachipawo pfungwa dzavo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi mutandiri, vati zviri kuitwa nekutaurwa navamunangagwa pakudyidzana neRussia hazvina zvazvinobatsira nyika.
Interest yeZimbabwe kana kuti yatingati national interest yeZimbabwe haifaniri kuita sekuti chimukira mumakumbo kana munhu angosvika. Tofanira kunyasove neposition iri defined senyika kuti isu tinorelata nevanhu zvakaita sei, kwete nenhau yekungoti tasvika muteritori bavo, asi nenhau yekuti tiri kuprotecta the bigger interest yeZimbabwe, kuti topositiona sei Zimbabwe in the global world, kuti nyika dzese dzinotionawo sei. Hamugoni kuti maenda mukanoti tasapota kupindira kwenyu muhondo yeUkraine kuRussia, mangwana moonekwa muina America moda kuti aiwa tiri shamwari yeAmerica. Semadouble speech atiri kunzwa yekuti tinonzwa kuti haisu hatisi enemy yemunhu akadai, hatisi hatina ruvengo nani nani, timafriends yevanhu vese. Hazvigoni kudaro, tofanira kuisa chikuru pamberi theZimbabwean interest.
Mumwe wechidiki apinda musangano wanhasi muzvari Abigail Jones vanoti vane tariro kuti mabasa achavepo vachamisa vakasarudzwa kutungamira nyika. Tabvunza vachamisa kuti vachabuda musarudzo kana nhengo dzavo dzekuBulawayo dzakarambidzwa mukukwikwidza sezvakataurwa nedare repamusoro, vakangopindura vachiti
tichatianaunza zvinofanira kutaurwa. Ivo zvino tiri kuprepeya kuti munhu wese azive kuti kunofanakitwa sarudzo dziri pachena dzine mavhotas dzine kubata kwakanaka, vanhu vasingarambidzwi kukondesta kubva kuna Nakasuwere kubva kunawo kuBulawayo. Munhu wese ngaave nekodzero dzokukondesta. Ndo shoko ratiri kutaura munyika munomu. Zvekuda kuita zvechitsotsi, zvokuda kubiridzira zvokuenda nepabhekido unotalawa.
Dare resupreme court riri kutarisa nemusi wechitatu kunzwa nyaya yekupikiswa kwemutongo wedare repamusoro pakurambidza nhengo dzeCCC 12 kukwikwidza musarudzo kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.